manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 23/2021 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuru yeHarare inowedzera nzvimbo dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19.
Christmas yegore rino yaaoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwana wanawo income indicator kudarika isusu. Isusu income tachingowana zvishomu hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ikakupa
vanhu vakawanda vanoti havasi kukwanisa kuita machikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanoti gore ra2021 ranga rakaoma zvikuru Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti yawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 zvekuti ine vanhu vari kufamba vachipinda munzvimbo dzine zvitoro vachibaya veruzhinji nhomba yecovid-19. Godwin Mangwejga anoti panyaya inotevera.
Mukura anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 nhasi kuti vakatora danho iri mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vange vasiri kubayiwa nhomba yecovid-19 nekuti vainge vasingafarire kumira mumitsese yakareba mumakirinika nezvipatara zvekanzuro.
Kare taiti vanhu vaienda kumakiriniki atedu ekanzuro vachinobayirwa ikoko asi takaona kuti vazhinji vanga vasingazouya kumakiriniki nekuti like makiriniki kuri kuzarisa vachitiwo pamwe vanonge vakutotya kutozobatira chirwere ikoko kutoti kune kwavaungana vanhu saka takaona manumbers edu anga asiri kufambirana sezvatoda kuita sezvonjizviya kuti tinoda kupfuura kuti tiite inonzi herd immunity tinoda kuti tibaye vanhu at least 60% yepopulation saka takazoti nehurumende ngatipindei kuvanhu ngatiendesei chirongwa kuvanhu kwete kuti vanhu vauye kuchirongwa
Dr. Chonzi vati chirongwa chavo chekupinda munzvimbo dzinenge dzine veruzhinji chiri kufarirwa zvakanyanya nevagari vemuHarare
vanhu vari kutambira chirongwa ichi zvakanaka nekuti chirongwa chiri kuendesa atinoti maservices kuvanhu saka vanhu vanozvida ndo zvatinoti hatidi kuunganidza vanhu ngeti tiende ikoko tinosangana nevanhu vari mumacommunity avo saka vari kuzvifarira chaizvo
mumwe mugari vemuHarare Johnson Chirwa vati vatambira chirongwa ichi nemufaro sezvo vaitadza kunobayiwa nhomba nekuda kwemitsetse inogara yakareba mumakirinika
ndaigara ndichipopota nenyaya iyoyo yekuti kana zviri zvemisangano zvemavhoti hurumende inotora basa iroro vachienda naro kuvanhu asi iri revaccination vaiti vanhu ndo ngavauye kuvaccination saka apa zvekutofamba papa sitombonea kana queue zvavanga vakaita centralize kwaigara kwakazara vanhu vaitomuka na 5 AM apa izvezvi ukaenda pasi pamufakozi wakutonopuwa jebhi rako wakapasina
vachonzi vakurudzira vagari kuti vabude neuwandu hwavo kunobayiwa vachiti izvi ndizvo chete zvinokwanisa kudzivirira vanhu kubva kudenda iri Dr. Chonzi vatiwo vanhu vanofarira kungwarira panguva ino yezororo vachiti ndiyo nguva inowanzobatwa vanhu vakawanda necovid-19
saka hunguye zvinezvi tine omicron ndo yaanyanya kuwanda muno saka vachabhohwa kusouth africa vachawanda vachauya kuzovhizitawo vachibhohwa kunana botswana kunana chii vanenge vawanda isusuwo tine vedu vanenge vachibva kunzimwe nyika dzakasiyana siyana kunana uk kunana chii vanhu vanogona kunge vaine zvirwere vasati vaane masymptoms vachiuya kuholidhi. Kana vaya kuholidhi havazogara nzvimbo imwe chete nekuti vamwe vane makore vasina kuuya vanenge vachifamba. Saka mukufamba kwavari kuti hatizoziva kuti vari kuita here zvatinoti vaiti zvekupfeka mamaski.
Vatikanzuro yavo inotarisira kuzadzisa chiga chehurumende chekubaya vanhu 60 kubva muzana zvevagari vemuguta pakupera kwegore rino, vachiti vakatadza kuita izvi vachazviita munandira gore rinouya. Hurumende yakazivisa kuti vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere checovid-19 nezuro, uye vanhu churu chimwe chete nemazana 63 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vafane chirwere ichi vava zviuru zvina nemazana 127, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana 44. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni 4,601,656. Kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni 4,601,656. Kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vava mamiriyoni 3,077,692. Kana kuti 3,088,672. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba kisimusi zvakanaka gore rino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari weMuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitarisira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwadzinhu nemapunda zvitengeka zvinenge zvichingokwira ichi ndezvitenda haina kukwana. Unozongotorawo 1212 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisi mari yatinenge tapuwa kumba kuti yaonekwe sizvo zvinokwana haikwani.
Mugari wekudziva rase kwaextension vameluleki Sibanda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Krismasi yegore rino yaaoma handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwana vanoo income iri beta kudarika isusu bhozi isusu income dzatiri kuwana dzishomi hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipakufaka tinofanira kuti kutosqueeze kutoita kadhiri kutotiwa nechekutenga chacho.
Nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura ukaenda fanika uine ekukwesha hauna chaunoburitsa unotouya nezvinhu zvishoma shoma zvaunoda chiya zvauzvitengi nekuda kwekuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti patai atenga anga achakachipa but iyezvino akutorova kuma 700-800 saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvoti ndatoasiya nanchitoada kuti wotiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvi hapana chiri kutombotengeka kune hava vanozvigona asi ini ndazvitaka. Ndinokurudzira kuti hurumende dai chititarisirawo mashopu kuti vationere kuti mitengo iri kuitwa iyi potowo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya amai Priscilla Ndou vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Takatanga takatarisirawo kuti sengo yeChristmas pamwe kuda tichabhusta masales but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vachafadzwa muzamanyo vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanyasha mchichwa, vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ngo mitengo iri kukwira yezvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta yemotikari peturu nedizeri zviri kukwirawo sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira.
Mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muZimbabwe nguva ino vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva asi nekuoma kwaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kunyange hazvo gore rino ranga rakaoma munyaya dzeutano, upfumi pamwe nezvematongerwo enyika, veruzhinji vanofanira kuva netariro yeramangwana rakanaka. Vachamisa vanoti bato ravo riri kubatsira vanoshaya nekuvapa zvekudya munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva. Vanotiwo veruzhinji vanofanira kubatana pamwe nekugarisana zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navachamisa naRay Choto weStudio 7.
Gore rino 2021 kwatiri kumatongerwo enyika ranga riri gore rakatakanangana neconvergence for change, gokorodzo, unganiso, batanidzo, kubatanidzwa kwevanhu veZimbabwe, vakari veZimbabwe panyaya yekuti munyika muve neshanduko. Tinofara zvikuru kuti nyika yakadaira izvi munhu wese ruzhinji rwenyika matimana enyika vakanzwa vakaona vakatenda zvechokwadi nyika yedu inotoda mubatisa pamwe chete inotoda kuti tiite humwe inotoda kuti tiite kukomba nekoko tibatsirane kutirika denda wobatsirane saka tinofara kuti izvozvo shoko rakatinhira munyika kuti panobikwa gumano rouchenjeri gumano reshanduko gumano kuti dei nyika yava nekutungamirira kwedu asi mukatarisawo gore iro rinoi ranga rakaoma zvikuru rakawanda kunyaya dzekurarama vakuru vakuru vakanga vachirarama vakatisiya kukatarisa vanabhehwa katarisawo kumunyaya dzedu matongerwo enyika vakuru vakuru vakasiyana siyana vakashayika saka takaona riri gore ranga rakaoma zvikuru 22
zvii zvamuri kukurudzira veruzhinji kuita munguva ino yezororo rekisimusi negore idzva?
Zvozvotoreva ndezvekuti takisiro zvipano totokumbirisa zvikuru kune upi neupi zvake mugari wemuZimbabwe ungava unobva kumasebeland masionaland manipaland masvingo kwese kwese kunana midland toda kuti munhu wese awane mukana wokuti taure ite nyaya yemhuri ite nyaya yemacommunity toda kuti munhu wese aone kuti aite chimwe chinhu uye mubatsiranwa uye mukomberanwa nemubatanidzo wemabasa wemaoko kuti munhu nemunhu akurudzire hama yake angava mwana angava mukoma angava munina ingava hanzvadzi savabereki kuti munhu nemunhu anyarese kuvhota munhu nemunhu ange ari pakota ndochenizira ichaita kuti ndechinura nyaya yekuzarurwa kwematambudziko ari munyika.
Kune vanhu vakawanda vanoshaya muupenyu vachamisa. Imise bato mune urongwa here wekubatsira vanhu vanoshaya ava? Takatarisa nguva yatiri ino yezororo rekisimisi negore idzva.
Zvakanyanya mukatarisa gore negore. Tine chirongwa chakasimba zvikuru chatinoita chepresidential charity dina. Asi tichipfuura kudaro tinotsvaga vanobatsirika nevapi. Tachozama kunobatsira uchati wachirongwa chaane makore akati wadei tichiita. Tinombozama kugara takuziringwa zvakanyanya matongerwo enyika. Asi isusu takati ichi hatimene zvematongerwo enyika. Ibasawo ratinoita rokuti kutungamirira nyika. Tinoreva kuti unofanira kunge une zvaunoitawo zvinobatsira kupa pfundiso kuvanogara munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tine zvakawanda zvatiri kuita. Zvatatiita machildren's homes, maelderly vatosapota, mapwc atosapota zvakasiyana siyana munharaunda dzakasiyana siyana.
Mashoko enyu ekupedzisira ezororo kuvana vezimbabwe vachamisa.
Mashoko edu ndeekuti ngativei tine tariro. Nyika yava pedyo kunaka. Zvakaitika kumalawi vakawanawo nguva yavo yeshanduko. Zvaitika kuzambia vakawana nguva yavo yeshanduko. Isu tava chidanho achidana chekuti tipindewo pakuva neshanduko munyika ino yezimbabwe. Hakuna dambudziko rinogara ririko. Hakuna mhinde inogara iriko zvachose.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Hatinokwanisa kunzwa divi reZANU PF sezvo mutauriri mutsva webato iri vaChris Mutsvangwa vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Security Council rakatambira zviri pamutemo nezuro chisungo cheAmerica chekubatsira Afghanistan nerubatsiro pakangwarirwa kuona kuti chikwata cheTaliban hachiwani mari iyi. Nyika dzakapfuma dzekumawirira dzakanga dzabata mari inoita mabhiriyoni nechidimbu chemadhora ekuAmerica kuitira kuti isashandiswe muAfghanistan kubva pakatorwa masimba nechikwata cheTaliban muna Nyamavhuvhu. Vanhu vafa muMadagascar kubva musi wemuvhuro zvichitevera kunyura kwakaita ngarava inotakura zvinhu wasvika pamakumi masere nevatatu. Ngarava iyi yakanyura kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kupesana maonero avo pamashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti madzishe haafaniri kushora mutungamiri wenyika uye anoita izvi anogona kutorerwa umambo. Izvi zvinotevera mashoko aishe murinye wekumasvingo ekushora uori muhurumende vachiti unogona kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatadze kukunda musarudzo dza2023 kana kupidigurwa nemauto. Ishe Murinye vakaberekwa vachinzi Efias muroda wafa uye vanozvitiwo inhengo yeZANU PF. Vachiwenga vakabva vatiwo Ishe Murinye vanofanira kuongororwa nebazi rezvematunhu nekanzuru yemadzishe uye vakaonekwa vaine mhosva votorerwa matano. Asi mutungamiri wedare remadzishe Ishe Fortune Charumbira avo vari kunzi vaferefete Ishe Murinye vakaendeswawo kumataredzi mhosva nesangano reElection Resource Center vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 281-2 chebumbiro remitemo chinoti madzishe asatora mativi panyaya dzezvematongerwo enyika. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti Ishe Charumbira vainge vatyora mutemo. Muguziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Totanga nayo kubva zvakataurwa naChief Murinyi. Pane zvinhu zviviri zvinobuda mustatement yavo. Chekutanga vanotsoropodza corruption zvikuru sei panyaya yemaminerals. Ende samambo chinhu chakanaka kana maleaders vachi kushoropodza uori pane kuti vave vanhu vanoda kuti zvinakire ivo akapiwa mari nekambani iri kumaina ichipira nyika ichipira community yake iye anotanga kuchenesa kuti zviri kuitwa pano zviri right kozoto zvekare vamurinyi vakataura kuti ivo inhengo yezva chinova chinhu chakaipa nechikonzero chekuti madzimambo haatarisisirwi kuti vadeclare political allegiance yavo vavanhu vanofanira kunge vari pamusoro peparty politics maringe nebumbiro remutemo wezimbabwe tochitarisawo response yavachivenga kuna vamurinyi vachivenga vakaenda kunovhundutsira madzimambo ese vakavati cherai makomba mutara musvipe muchiti izvi hazviitwi kusoropodza vatungamiri vehurumende nekushora corruption izvozvo zviri wrong madzimambo vanhu vanoremekedzwa havafaniri kutorwa sevana vadiki kuti vanonzi cherai kagomba musvipe ndinoona sekuti vachivenga vanga vava kutaura sekunge nyika ino yese its a huge barrack vaakushandisa command politics nofunga kuti kunyange kudaira kwanga kuchiita madzimambo vairatidza kuti havasi kufara nekudukupiswa vakaitwa navachivenga saka izvozvo tinozvishora tinoti panofanira kuva neruremekedzo neseparation of powers vachivenga ngavashandise simba ravakapiwa nehurumende neconstitution savice president wenyika asi havasirivo the absolute power muzimbabwe
vadzikiti munoonawo sei
zvino zvinozivikanwa kuti madzishe ane paanogara osangana neutungamiri huri kutonga nyika politikari vachitaura nyaya nenhunha dzavo dzavanoona dzinoda kuti dzigadziriswe zvino kana vaakuita savashamisa kuti vakangona vakasvika parufu votanga kutaura maererano nezvematongerwo enyika vanenge vasika jaketiri vanenge vasika jaketiri epolitician chief pamakuva tinoziva zvavanofanira kutaura nepaanofanira kugumira yesu vakatotaura zvavo kuti vakataura zvinoetwaneipada vanhuhwakama zvavo nemutungamiri wenyika asi vakaabusa platform yerufu saka tinoona kuti zveshuwa vachivenga vangaverekodzere kuzotaura mashoko avakataura varivo kugumbuka maererano yechiitiko chimachizi kuti vanoziva pane zviitiko zvofanira kuti zviitike nenguva dzekuda kuti dzitaurike nyaya dzakafana idzodzo nokuti machifu agara vachipuwa platform iyoyo tikatarisa kutori nechief council iripo nekuti thekaindonibeebodi kuti magrivetiziiwaiesaitriti hapana kuzi mataurire nyaya yecorruption havana kungotaura izvozvo asi zvakati matauriro nepavazvitaura dai machera akakomba vazoziva kuti pane maforums atinokwanisa kuti tiremekedzane vari kutonga nyika dziripublic neni madhishe hereditary traditional leadership irimo munyika
vamago munoti kudi
ya zvimwe zvavari kutaura ndinotenderana nazvo zvati panyaya yehuori yekushora corruption vachivenga pavanga vachitsiura madzimambo havana kutaura nyaya yecorruption kuti vari kugamuchira zvakataurwa nachief murinyi vanga vachingopopota vachingobhebha moto kuti hazviitwi saka tichitarisa kuti nyika yedu yaparara neuori ndaifungidzira kuti zvakataurwa nachief murinyi zvinhu zvekuti vachivenga kana vari munhu ari siriya kurwisana necorruption uye vachida kuona zimbabwe ichibva muurombo ichienda mberi vaifanira kukurudzirawo zvekare madzimambo kuti musarambe makanyarara kana pachiitwa corruption mucommunity menyu saka ndakaona sekuti vachivenga vari kurwisana nevanhu vanorwisa uori munyika chinowa chirwere chiri munyika yezimbabwe
petai nyaya iyi tinzwe vadzikiti
zviri pachena kuti vamurinye vanoziva kuti tine zimbabwe anticorruption commission yakamirira nyaya dzecorruption tobva tadzoka zvakare vamwe vachivenga vanga vane kodzi rekuda yekugumbuka vanotamba kuti chifu vakataura wa treasonous statement yava vakataura izvo vachitaura kuti the involvement of the army vachitaura izvo nezita ravati maanda mukuru wavatungamiri vemauto pamutemo vaigona kutosungwa chifu murinyi nemashoko avakataura iwavo asi vachivenga vakazvidukupisa vakatitegaindozovatsuura pane mamwe madzishe
nhengo yezanu pf vagilbert dzikiti vachitaura vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanga vachitaura vari parunare kwamutare. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra 2021 ranga rakavaomera zvikuru uye vanotarisira kuti gore ra 2022 ringe riri gore rinova rerutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Diki vakawanda vakataura ne Studio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vadzivanai muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti koma kweupenyu kwakazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra2021 musanga zvichidhura chaizvo zvinonga zviita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hwofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma zvireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru sezvo vaisvera vasingaiti mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sevasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore rino ra2021 garasvika pakunopera. Matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura mudzimba muno mudhorobha, izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro tichiwedzera mabasa emudzimba. Rimwe dambudziko ratikaona nderokuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana titsumwe kuenda kuhone musango munotyisa nevabereki tozodzoka takaneta totanga kubika. Saka tanga tisina zororo nekuti kubva kuchibhorani woenda kuhoni sevanhu vekumaruwa. Saka gore rino rapera haro asi raiva rine zvibhedhlero zvakawanda kwatiri sevasikana.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirizhonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa pamwe nekuponderwa nyaya dzematongerwo enyika.
Isu sevechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvematongerwo enyika nokuti kwaiva nemhirizhonga yaitwa nebato reZANU-PF. Mukatarisa gore ra2021 ndo gore ratarasikidzwa na comrade Nyasha rekwagutu akaabjectwa akarobwa pakaitwa presidential visit. Gore ra2021 ndiro gorezve ravharwa vamakumbura rezvishe up to now vachiri mutirongo vachipomogwa mhosva yatisingazivi kuti yakamira sei. Tikatarisa ndo gore futi rasungwa vanasilia najohana muno Masvingo. Tikatarisa ndo gore rasungwa TV9 kusanganisira neni.
Asi mumwe wevechidiki muZANU-PF vachausungwanasa vanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga muhurumende rakakwanisa kuvhura maindastri matsva izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANU-PF nehurumende yavamuna kwa mukore ra2021. Apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa panyika yose, takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektura akawanda achigadzirwa nemafektura amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu, zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021 muzvare reNyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa.
Isu sevechidiki vechidzimai tinotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama tiwanewo mabasa zvigotibatsira kuriritsira mhuri dzedu diki dzatinenge tinadzo, uyezve tinoshuvirawo kuti mitengo haisi kuzokwira mutarara gore rinouya. Pamusoro pazvo dambudziko remvura nemagetsi zvatiri kusangana nazvo tinotarisirawo kuti ritange rapera gore rinouya, zvinova zvinotibatsira kuti tigorarama zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Godzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati pevechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mugodza vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo, nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980. Vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki.
Saka mapolitical parties anofanira kuita open up mapositions ari influential kuti vana vadiki vapindewo muzvinzvimbo zveutongi zvinoita kuti ivo vawanewo pfumi wenyika ino.
Vamugodza vanotiwo vanoona gore ra 2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musanzu za 2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabata asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sokuizika ndisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngala ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 23 Mpalakazi 2021 ngikhulisa Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi seKhisimusi.
Amapolisa obulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela iKhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Siyalenyaka kunzima sibili, akulanto eright njalo siphakathi kwayo nalilockdown, akulanto ehambayo, into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Sinokusela, siyasela ukudla kunzima, ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo eyingelazihlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwi-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini, and khonokhana kwenzayo wena ogulayo kumbe ogulelwayo kusine ungani sululwazekile kakhulu, akula dignity laphana.
Izakhamizi zephandle sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yephakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elumukisa uzulu olungiselela ikhefu leKhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu liyaphithizela enzikini yedolobho belungiselela ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni, kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela iKhisimusi kodwa ngakwelinye icele iCOVID-19 layo ibathwalise nzima.
IKhisimusi kuyisikhathi sokuthi celebrate ukuzala kukaJesu, manje ngenxa yeCOVID sesaba lokuphuma siye banganini siye sikhuphanje. Ithi kunjalo sisesaba iCOVID namasela, ungathi asebhahlile, ungathi asemaningi. Kuba bengezwa nje ukuthi kulo muntu ofikileyo uzwakuthiwa wabona sebekhonapho.
Ukhansila ka-Ward 17 emele lo-Ward 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahlile kulezi insuku, abantu ngakho-ke kabajabulele iKhisimusi ngonanzelelo.
Ubusela bubhahlile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi seKhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bajabula kakhulu, banathe kakhulu, becine bexabana besilwa, abanye njalo bajabule balibale ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni, njalo lamapholisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uzulu. EZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.80% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Ukugcikezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72%. Kuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88%. Ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50%. Loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Kunjalo nje, iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni kukanti ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha we-Omicron. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda.
Ngalesi sikhathi eminyakeni edlulileyo ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile, abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalesi sikhathi. Umnumzana Wisdom Mthombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Iqinisweni kunzima njengathi abantu abakhubazekileyo kasitholi ama-grants from ikhulumende yethu, kasitholi lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezi gqoko ezintsha, abami bazawatshezwana lezo zindala, bagqozwana lezo zindala. Lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. COVID-19 ibhakhe kangaka, kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
Unkosikazi Filda Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu, yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo, onguye omdala yimi, ngingumfelokazi, asila kudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu, mina ngiyalima umbhida isitshebo sesiswele, siyapheka umbhida sizidlele isitshwala, akulalutho oluningi esingalupheka.
Unkosazana Simosihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Yalo nyaka hayi kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, awulanto ehambayo, into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Sinokuswela siyaswela, ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 lapho kwavalwa khona amakhampani amaningi. Unkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi yalo nyaka kukhanya inzima ngokuthi ezitolo kuyadura, imali asilayo and samiswa imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zankhona ziyadura. Labantwana abasebenzi, akula msebenzi lapho eBulawayo, sithwele nzima sizile.
Unkosazana Praxedes Nyoni we-Country Park obekhangelele ukudla okumnandi lo nyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihlobo zethu obhudi osisi besikhangelele ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya, zindlala zodwa emakhaya.
Umangoye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Le ikhisimusi ilo mehluko omkhulu kakhulu, khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphani, angila ngisho kokubamba khona okokuqalela. Ngithwele nzima kakhulu, ngizwa ngisiba yibuhlungu phakathi kokucabanga ukuthi kanimuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
Unkosikazi Elsie Mofati ulomuzela upani obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu, ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke, asenelisanga ukuya emakhaya sabe sesihlalele le muli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela umemetheka we-COVID-19 ahlale phansi. Njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha we-Omicron umemetheka ngeziqu esesabekayo. Iningi lithi lonyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. He managed to deserve any government with Ezra Jesus Banda.
Sebe kose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,404 asebe banjwe iCOVID-19 eZimbabwe jikelele. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Lele nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhulelele ngxenye 147,669 zabagule baphepha kulo mkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kulo mkhuhlane selikuzigidi eziphezu kwezine 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu 3.1 million asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni i-first le-second dose. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakhamizi zibe lomcabango wokuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. U-Albert Ncube usipha lolu daba iseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lwe-COVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo, uMnumzana Mandla Nkala, ongusomabhizimusi, uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni ye-WhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela. Ungumbono wathathelwa phezulu ngabaningi.
Baye besegcekeni and they're exposed to umqando nxa kuqanda, they're exposed to ilanga nxa kutshisa njengoba onto ilanga belitshisa ongakanani, they're exposed to umoya. And worst of all, uyabona umuntu, ukugula komuntu kaningi, it should be something private. And the worst abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe ngukhosazana Lungile Masuku, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bona abantu beselayinini and khona kuthana kwenzayo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu, akula dignity laphana.
UMnumzana Methuseli Moyo isakhamuzi seGwanda uthi amalungiselelo okwakha sekubanga eliphezulu njalo bakhangele ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imethileli yonke egoqelekayo nje edingakala ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. So ngathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedosa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansela uMnumzana Thulani Moyo ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Kakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawunda amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudingeka ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa ikakhulu ngaleso sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kulayisho kulamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhanyela ukwenziwa ngabesifazana ukuselela ingulo ngalesikhathi sekhisimusi kanye nokumelana lokubhanele COVID-19. Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzana PF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoyi umnumzana Joshua Mqhabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalethwa yikulobelwana kwesivumelwano somanyano eseUnity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzana PF ngesikhathi umoyi uDumiso Jabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF zapho bamanyana le-ZANU PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele we-ZAPU elomnumzana Joseph Chuma owe-ZANU PF.
Ubaba Nkomo wathi sifaka phakathi wathi kona abantu bambingaswita napha lapha engilisiya khona yikho lapho esilokusise khona. Ngiyakhongratulata umfowethu uHanana ngokubana uthole isikhundla soba ngu-Secretary General weZaphu entsha, ngoba iZaphu endala wabambana lezanu jongo yikho lokho sokuyizanu PF kathesi. And kuloku kukhona
babonana ungampendulo sithini lapho Thuma,
abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngefosi bengela choice ngenxa yokuthi kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina iZANU, asukubambana laphana yokujoyina iZANU. Kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina iZANU lokubulawa. And ngaleso sikhathi ubaba uNkomo leZipra babefake izikhali phansi, number one. Okwesibili, babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu ukuthi kukhanya uZANU uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe, lokhu ehamba sibile sebenzisa isifungo sokuthi PF isifungo asithola mhla etshata lo Zaphu. Hayi, uZaphu usedlulile phambili usetshate lo mfazi omutsha.
Thuma ngawampendula singamafitshane khonapho kukhanya ngazani ukuthi abasalayo khona ngale lokhu ebelilengile nje besele bodwa.
UZANU ugcwele ngothando olukhulu kakhulu. Xa wena uZaphu ungasela thando, sizasebenzisa uthando lwami lukaZANU siye phambili. Akuna divose khona, siya phambili kowethu. Sisonke wabana ikonto engahayi nakunokunye okuvukayo kuyake usoke uvuka okutsha, kodwa lokana kwakudala ngilokubambele kukhona sibili. And look, akula lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo, kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata idemocracy and kuyacreata i-competitiveness, lama-checks and balances. Kodwa sibili sibili okufuna iqiniso. Like Israel reporting out, i-age le era yabantu labana abasungula into leyi abantu engibangikhona sebasithiya sebazibaluleka sokusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo. Kodwa-ke akutho ukuthi ngenxa yokuthi bona sebehambile sobe silahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo. Siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba, siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho lapho esikhuthana khona, ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka, nxa siphakathi kohambo olude kangaka, sizaqhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize. Kodwa akutsho ukubana sokulahla imbeleko ngokufelwa ube ungahanta akusela kumntwana ozazalwa ngemva kwakhonokho. So siyala silokhu sihamba sikhona phana, siyala silokhu sikhumbuza sikhumbuzana ngendaba eyunithi ngale yenzakalayo. Le yunithi vele yenzakala ngesikhathi senkulu ngathatha uZuso, kuzokufika uZuso wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje. Siyalala silokhu sihamba kwaphana, yikho okukhona. Ohanana abafowethu nabo sibafisele mhlanga behamba eceleni bedonsa kwaphana, siyenza ama-checks and balances, i-democracy iqhubeka isiya phambili.
Siyakuzwa baba Thuma. Baba Hanana, pho-ke laba abasele phakathi ubona nganizani kwini asebekwenzile ukuveza ukuthi kulo manyano, njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni?
Okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale kuzananzelela ukuthi siphume after 22 years. Abanye bakhona iZaphu bebeyijoyine ngo-78, okuthi ukuthi bese bechithe isikhathi eside bekuZANU ukwedlula isikhathi abasida bekuZaphu. Kuyatholakala ukuthi umthetho kaZaphu, izimfundiso kaZaphu igugudeke ize iphele. So hayi, kuyatholakala. Okwesibili, abanye bengaba behlalele ukuthi njengoba basemsebenzini laphayani uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphana izimota asibusoli vele ngokunxa yisebenza kahole okwesithathu kwakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest ngihlale phansi izolo sibuzane ukuthi hawo bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge-unity leyi esithi khona noma uzaphe ngasekho phakathi kwayo sa-achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hundi amanye ama-region ephumelela esiya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibini le-midlands bekuliwa kubulawa abantu kudilizwa le-infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lo mgwaqo lokhu esaba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokhu esaba lozibuse kulama-properties kazaphu le-zipra athathwayo lokhu esaba lozibuse kawabiselwanga kuzathiwa yiye ama-properties lawa ahlangana elokhuzenini ekubambaneni kodwa bangunanzelele ukuthi ama-properties lawa athengwa imali yama-individuals abantu bethu abafa ngegugura hundi abakangcwatshwa uzananzelela ukuthi khona labantu bakazaphu lozipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sitshinge kwesinsika noma sitshingile kungabi lento yenzakalayo lezi yizo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjwananga
lapho-ke sizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Mthulisi Anana owezaphu lo mnumzana Joseph Chuma owezanu PF okudalele Central Committee. Kwezemidlalo lidla amahabula eqembu leBhoso 90 umncintiswano wewafa wafa lapho eselifinyelele khona esigabeni se-semifinal. Intethelele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emva kunqoba abakwenze iqembu le-Ajax Hotspur emdlalweni wesigaba se-quarter final, umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngeyokuphakamisa inkezo yewafa wafa.
Sinayi-targeted vele yokuwina iqembu leli but we checking it one game at a time so sesiplanela iwanki ngoba ke sihlangana layo so siyayiplanela siyayazi ukuthi banjani abaningi abafana abaningi basewanki basuka kithi kwalapha kuBhoso 9 about 4 or 5 babedlala kithi kithi ngapha so we're planning ngayo asikwazi ukuthi sihlale ngikona izabanini I think izaba after Christmas break but abafana bethu we're still pushing them ukuthi even sesibrekile but they'll be working so nama-programs ukuthi bebesebenza bebeziphusha betraina lapho abakhona ezindaweni zabo
abafana beBhoso 9 banqobe abe Ajax Hotspur nge-4-2 ngemva kokutshaya kwembekwa kusigaba se-quarter final isikhathi besesihliwe ngumangoye zingutshiki lobhanqa 3-3 nakusigaba sakuqala esomncintiswano iqembu leBhoso 90 linqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokutshaya kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa 3-3 iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelisekulitshayela emambuleni elinye iqembu elidlulele kusigaba se-semifinal ngele-Arinel lona elinqobele emakhandeni Pirates nge-1 kanya umqeqeshi we-Arinel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze bafinyelele kufinal yomncintiswano wewafa wafa
esikukhangeleleyo ukuthi umdlalo wengukhu uyasuka ngoba ungasuke ulungisele ucabanga ukuthi ulungiselele kuhle ufike uthole ukuthi odlala layo ulungiselele kuhle so uyasuka but njengeqembu sifuna ukuthi siye phambili sifike lakumede kufinal yonaleyo
iqembu le-Arnel lizadibana lele indlovu yanyathela kusigaba se-semifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobe le-Casmine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshiki lobhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi umncintiswano wafa wafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeligi ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sileqembu elicula umdumo wezokholo ele-The ATM Gospel Worshippers. Untungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Yeah. Eli qembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le isingo yalo elesihloko esithi Rikalibala Jang okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyabingelela ke kathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa ePlumtree. Empandeni kanti ngihamba noMalibongwe Juma noAlex Juma kungabantu esebenze nabo kule single track yethu esazibiza ngothi ATM. The ATM ke kungama initials wethu awamagama wethu.
Ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu ngesikhalangana ngesindebele. Ichazisa ngesimo somuntu ke, umuntu osempilweni enzima ukuthi ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jang mihla elina ebusuku inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti Adolf lapho echaza khona ngesimo somzali omshiyileyo ngaleso sikhathi. So akayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zokunzima.
Itholakala ngapi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinge the ATM Messengers Gospel Group iyavela, and then uzidownloadele uzienjoyele. Kanti kusekukhulu okuzayo, see the ATM kusasekukhulu impela okuzayo, lihlale ngilindile. Kanti ke njalo amazwi esiwashiyayo kubantu sithi dudu kuzihlobo nabangane bonke abalahlekelweyo ngesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, siyabonga Themba Maseko leqembu lakhe le The ATM Gospel Worshipers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Ngehlukane zihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa akubulawayo asephume ijumo ihamba ilimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Siludobake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.